nyaingoriponde yekuti hamungangonyori kagaro musingaite zviri mugaro rachona iroro nhasi takatarisa tikaona kuti gore rapfuura kubva gwaro remutemo rakaasainwa musi wa22 May 2013 asi tiri kuona kuti zvinhu zvizhinji zvakanyorwa mugwaro zviri farwa kuitwa nehurumende hasati zvaitwa saka tiri kuti tiiserendreta 1 year anniversary yegwaro yedumbiro remutemo tiri kuti kuhurumende aiwa chiita yekuti gwaro redumbiro remutemo rakanyorwa richishanda
asi kabato rezanupf rinova bato riri kutonga riri kuti mukatarisa kune dzimwe nyika hazvibva zvangoitwa nguva imwe cheteyo chiripo ripocho panombotora nguva kana makore pasati pabviswa mimwe mitemo ichienderana nebumbiro remitemo munoti kudini mashoko aya
hatinyatsozivi izvo zvavanozviwana kuti nekuti mafambiro anoita nyaya dzemitemo ndezichitaura kudai segweta isu mazivira atinoita ndeyekuti kana bumbiro remutemo ratoiswa kubva musi waraiswa iwoyo zvimwe zvose zvinoitira zvinofanirwa kufambirana nebumbiroro remutemo zvingava kuiswa kwemimwe mitemo mitsva imidiki pane iwoyo zvingava maitiro anoita iwo atingatiwo mapazi ehurumende zvingava nyaya dzekutongwa kwevanhu zvese zvinenge zvichifanirwa kuitwa nemafambiro ebumbiro hombe remutemo saka iyoyo tingangoti pachirungu iexcuse ichingafanirwe kutendera.